Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi musi wechina, tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuwisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira kumwedzi wambudzi gore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke Zimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haana kubudirira mune zvimwe zvavakange vachiedza kuita muna 2019 kuti paite nhaurirano pamusoro pezviri kunetsa munyika, vachiti vacharamba vachiedza muna 2020 nekuti vari kufadzwa nekubatana kwaita masangano evanhu akasiyana-siyana. Mutauriri wemasangano aya, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti masangano ezvemakereke ari kukurudzira zvenhaurirano ari kuwanda, naizvozvo vacharamba vachiedza kuti mapato ezvematongero enyika agare pasi aite hurukuro achibatsirwa nemasangano evanhu akasiyana-siyana.
Gorera pfuura rino iri vahwandera 2019 makereke akaita zvakawanda nenyaya yemamiriro anga akaita nyika. Vavariro yedu huru yanga iri yokuti dai nyika yaigona kubatirana pamwe chete kugadzira dambudziko reupfumi hwenyika, kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika, nekugadzirisa kurapa mavanga evanhu vazhinji anokonesa kuti nyika ibudirire ichienda kumberi. Ndo yanga iri singwi-singwi yemakereke mugore ra-2019.
Seve makereke, mungati makabudirira here kuita zvamakange muchivavarira?
Pane zvimwe zvatakabudirira pazviri, uyezve pane zvimwe zvatakakundikana. Chekutanga ndechokuti hatina kukwanisa kuti tisvike pachinhano chokubatanidza vanhu zvataifunga kuti zvingaitika, nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zvakaramba zvichienda zvakachanja vara chimwe nechimwe chichienda kwacho, tikakona kuwana kuti zvikuru vematongerwo enyika vane mapato makuru vawane nzira yekubatirana pamwe chete. Saka izvozvo ndofunga nezvimwe zvezvinhu zvatinoona sokuti hatina kukwanisa kubudirira. Asi pane zvimwewo zvakatikahlamadza gore risati rapera, kuti pakamuka mweya wokubatirana pamwe chete zvikuru kubva kumakereke, macivil society organizations, mapato maboka amwe akazvimiririra evanhu akaumba inzira yekubata pamwe chete yatingati National Convergence Platform. Iri nzira yokuti mapoka awa awane simba rekubatanidza nyika kuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatarisana nawo senyika.
Munotarisirei mugore ra2020?
Tinopinda mugore ra2020 tinomweya uyoyo wokukurudzigwa zvikuru nenyaya yokubatana kwavanhu vatinoona vakawanda vatingati converging spirit yemaprogressive forces akawanda, vanhu vakawanda vamwe vari muhurumende vamwe vasiri muhurumende vari kunzwa mweya wokuti zvinganaka kana vanhu vakaisa misoro pamwe chete wokuti tiwane mhinduro kumadambudziko atakatasana nawo awa beyond mapolitical differences atakatarisana nawo. Mweya uyu kana ukaramba wakadai 2020 anenge asina kufanana, nokuti vachasara vari vasingatenderani nomweya wokubudirira kwedu sevanhu tiri pamwe chete. Ivavo vachashayiwa simba. Vanenge varimo muhurumende vasingadi kuona zvinhu zvichishanduka, vamwe nenyaya yekuda kukara, ivavo vanhu vachazviona vari pamhene vari voga, nokuti mweya uyu unenge mweya wakasimba zvikuru unotsvaka kuti tiwane masolutions kumadambudziko atakatasana nawo.
Asi chii chikuru chamakatarisira muna 2020 sevanhu vemakereke?
Saka takatarisa muna 2020 zvinhu zvikuru zvatiri kutarisira ndezvokuti iwo mweya wokubatana kwemazimbabwens ndiwo mweya waticharamba tichivaka pamusoro pawo. Chechipiri ndechekuti tichashingairira zvikuru kuti tionewo kuti chii chatingaita kuti tigadzirise maemergency challenges atakatarisana nawo, because kana mvura ikaramba isinganayi sezvatiri kuona izvi, kunenge kuchaita nzara futizve gore rinouya. Kana nhamo dzekuchipatara dzana chiremba vachakaramwa mabasa dzisina kugadzirika, kunenge kune dambudziko guru zvikuru muzvipatara. Kana ufumi hwevanhu husina kubetsereka, vazhinji panovhugwa zvikoro apa vanenge vachikundikana kuindisa vana kuchikoro. Saka zvichatsvaka imwe nzira yekuti titi maemergency challenges atakatarisana nawo angagadziriswa sei. Hazvichagoni kuitiwa nemunhu ari mumwe chete, hazvichagoni kuitiwa nebato rimwe chete. Zvinoda vana veZimbabwe kuti vagoisa musoro pamwe chete.
Reverend Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu pamwedzi mumwedzi wambudzi gore rapera inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Boka reZimbabwe National Statistics Agency rinoti muna gumi guru mhuri yaida mari inoita madhora zviuru zvitatu nezana rine makumi mashanu nemapfumbamwe. Boka iri rinoti mari iyi inodiwa nemhuri kuti ikwanise kutenga chikafu pamwe nezvimwe zvokushandisa pamwedzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoreva kuti vanhu vakawanda mudzimba umu vari kutambura sezvo vakawanda vavo vasingawani mihoro iri pedyo nemari inodiwa pamwedzi iyi. Ngatinzwei vachitsanangura mihurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvazvinoreva kana zvitarisa sobva tidata mulaini, tiri kureva mari inenge ichidiwa nemhuri kuti vange vachikwanisa kupedza mwedzi vachirarama, kungava kubudikidza nekutenga zvekudya kana kuti kubhadhara rent. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kusvikira pamari iyoyo, nekuti tikatarisa mari dziri kutambirwa nevashandi zvikuru sezvehurumende dziri pasi pemariyo zvakanyanya, zvekuti raramo yatoona zvinoreva kuti inenge ichitoonekwa zvikuru sezvo kana takatarisa kuti 3600 haisi mari iri kukwanisa kunge ichitambirwa nevanhu vakawanda.
Tiri kuona kuti mafigiro ari kutaurwa ndemumwedzi wambudzi kana kuti Novemba. Kana muchitaura hemi kuti mari iyoyi $3,656 yakanga isiri mari yaikwanisa kunge ichiraramisa mhuri, izvo zvazviri muna Novemba, kokuzoti muna Dhisemba ingange iri mari yaidiwa nemhuri.
Muna Dhisemba takaona zvinhu zvakawanda zvichikwira. Saka zvimwe pada tichaona kuti panozobudawo mastatistics aDhisemba mari inenge yatiwedzerei pamwewozo kusvika kuma $3,900 kana kuti $4,000. Izvi zvichireva kuti vanhu mukurarama kwavo mwedzi unozvi zvinenge zvakavaomera. Tienda futi kumberi tinenge tichiona kuti mitengo iyi haisi kudzika zvekumhanya, saka tinoona kuti zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru sei. Takatarisawo kuti zvimwewo zvinhu zvakada kufanana kuti maschool fees nezvimwewo zvinobhadharwa kamwe papiye mudhoo mwedzi wacho wazvichada kubhadharwa, saka mari yacho kana tatozopinda muna mbira muno ichatotowedzere.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kunyanyokwidza mitengo yezvinhu sezvamuri kutaura kuti mitengo inenge yakwira?
Nyaya iripo ndeyekuti isusu mitengo yedu yezvinhu isiri kurerekera kuus dollars, kunyange zvazvo hurumende yakati hatifaniri kushandisa maus dollars. Muchaona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakapegwa vanhu vakatarisa kuti us dollar rinenge richiita marii. Saka ikoko kushayikwa kweus dollar munyika, nyaya dzekutiwo us dollar rotengwa pamisika mutema, pozoitawo nyaya dzekuti zvimwewo zvinhu zvinoshandisiwa zvakafanana nepeturu nedhiziri zvinoda kuti zvive zvichishandisiwa kuti zvitakure zvinhu, tinoona kuti zviri kunetsa. Saka ikoko kukwira kwemitengo yakaita seyemafuta, mitengo yemagesi, kunoita kuti zvinhu zvipo zvapedzisira zvagadzirwa zvinge zvichidhura, nekuti vagadziri vanenge vada kurikavhawo mari dzavo dzavanenge vakashandisa. Saka zvazvinozoreva ndezvekuti iyi mitengo inoramba ichidini, inoramba ichiwedzera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vanoti mugore ra2020 vanoda kuti vanhu vari munzvimbo dzose dzine zvicherwa vapiwe ruzivo nezvibvumirano zvose zvinenge zvanyoreranwa nehurumende nemakambani makuru ekunze. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachiti Zimbabwe yanyorerana zvibvumirano nemakambani makuru ekunze zvinobatsira nyika, kana kuti mega deals. VaMnangagwa vanoti izvi zvinounza mari munyika uye mabasa. Asi vamaguhu vanoti zvibvumirano izvi zvinofanira kuzivikanwa nevanhu vari munharaunda dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaguhu.
Chatakaronga isusu ndechekudzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzavo uye kuvapa huturu hwekuti varwisane nemakoronyera vari kuuya muzita rekunzi mainvestors, zvikuru sei zviri kunzi mamega deals. Tinonzwa kuti pano nepapo president vasaina mega deal. President vaita meeting nemainvestors. Mainvestor ivavo vari kuuya kuzotora mida yevanhu, vari kuuya kuzoabusa mapurisa vachidzinga vanhu munzvimbo dzavaigara, vari kuuya kuzopoliuta nzizi nemhepo mweya watinofema. Saka tuda kuti vanhu macommunities atinoshanda isusu vakwanise kurwa vamire kuti vabvunze vamunangagwa nemakurukota avo kuti chimbotiratidza iwo macontracts amuri kusaina nemainvestors. Nekuti vanhu vane right to information, vanofanira kuziva kuti president vakasaina agreement neinvestor yekwakati, agreement ichashanda yakadai yakadai yakadai. Saka tinenge tiine acampaign ye the right to know. Vanhu vanofanira kuziva kuti kambani iyoyo mashareholder aso ndivanani, tinoda kuti tivazive vanhu ivavo. Mari dzacho dzinenge dzichifambiswa sei? Corporate social responsibility chii chichasara mudotito kana lafanji yaita basa ravo rekuchera whatever lime yavari kutora ikoko? Ndezvipi zvinhu zvavakagadzirira kuti vadevelope nzvimbo? Kana pasina izvozvo, tiri kuti vanhu ngavati no to mining and yes to life.
Mungaperi muenzaniso yenzvimbo dziri kungomorwa izvo zvowanikwa zvamuri kutaura izvi, dzosiya dzasvibisirwa nzizi kana mweya unofemwa nevanhu?
Tinotanga nehwange, ndiyo yandingati inini ndiyo nzvimbo yakapolutwa kudarika any other place muZimbabwe munomu. Uchitongopinda muhwange unotanga kunzwa kuti uri kufema mweya unokachidza. Vagari vemo vamwe vacho vaakurarama nekunwa mukaka kuti vakwanise kukriya chest dzavo. endi yeti vanhu vari kudya mari iri kubuda muhange vanhu vari muHarare havangari kuhange ikoko saka nzizi dzeko dzakaita sana Deka River hadzichashandisiki nekuti muri kudirwa matoxic waste ari kubva mucolliery ndomari kudirwa imomo kochitiwo kune moto maunderground fire ari kungoririma ari pasi ipapo ndoine nzvimbo iyoyo kochitiwo tine zvakaita sekwamarange vari kungo kana vachichera vanenge vachiita poma matoxic waste avo munzizi dzinoyerera vana save nana odzi saka zvinhu izvozvo hurumende yedu iri kungotsvaga mari havanei nekugara kwevanhu munzvimbo dzavo kuti kana tawana mari 5 million 10 million zvinorevei kuutano hwemacitizens edu
muri kumboita urongwa here hwekusangana negurukota rezvezvicherwa kuuzeya matambudziko aya
taiedza nepatinogona napo kukumbira mameetings havadi nekuti havana chekutaura vanoziva kuti mhosva vari kupara
mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muHarare nestudio 7 yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo
vashamari vestudio 7 yepi new year nekuti yepi new year vese vashamari vosani kwazozodoma hamwe nemazita anongomatanonokawanda vasista tondo mawiri vese nongokwasei mose ndokwasei kwasei nokutenda kuti takwanisa kupinda mukoredza ari 2020 tiriona patisikuitika manje kumusha kumanje ngonongoma katanokawande ndiko kwanje patinozokwanisa manje kuchema nako kumusha zvirikuitika kumusha uku vezanupefu vatikwadza vatiomesera vatiomesera munhu angagwangati 100 days isangagasira nyika but hapana tatikaona patuna 2019 chaakaita basa rongorwisana nendc chete ndira rongogona chete mapurisa kuisa mapurisa mavhiringidze zvinhu nongotenda kuti adanga sudura kaga pachikaro akwanisa kupa hake vachamisa vatongi avo nokuchamisa kuti vachamisa vasapinde musangano yavo vari rokuronga iyoyo vanopinda seni musangano yanyekuti anzi vanhu ngatibatanei ngatibatanei batana kubatanwana kuri paki basa rokudistroya zvese zvinhu ari kudistroya zvese zvezmdc pazvatinoti atibatanei batanwana rupapa hapana kubatana kwatingaita navo vachamisa hapana kubatana kwanongaita navo vadota musangano wavo Harare yavo mapurisa ari kuvachivharisa batana kwaina kuri paki hani nokutenda kuti vazivitwanisa nepfu izvezvi
manyoro akanaka teereri nevashamarari vestudio 7 chiti makorokoto negoredzvaro vatenderwa kupinda mariri vamwe vamastesheni avo akatosvika vakangopaka pamastesheni avo asi isusu nhasi tiri kungoteerera studio 7 pamweya neropa zvichiri pamwe chete totenda musiki pane izvozvo nyaya ndaida kutaura zvangu ndeyekutizvo 2020 unenge watanga akatogozha zvishandwa nezvitemerwa zviri kutaurwa zvekuti vanorwara vakazvitakura vana vadiki mari dziri kutaurwa izvo kaidzo dzatanga izvozvo makuseni ndoona sekuti kutoparira kwenyika bheta vachingoti futizve kune vanhu vanobhadhara mateksi ayo kuti aiwa munhu unoenda free hapasina munhu unobatirwa mari yake ari kubasa nekuti mari dzacho dzemateksi dziyadziya ndaiona sekuti idzo ndo dzinozotibatsirawo kuti tisangobhadhara mari dzakada sedzodzo ndo dzinozotengawo mushonga mbichana mbichana zvichida zvino kana kunzi mari yasara yacho iyo futi takubata pateksi ipapo futi ngaiende futi uchiishandisa zvakadai kutaura kuti government haina zvainobatsira asi kuti iyo ndo yakutosveta ropa pane vasina vacho nekuti vese vari kubhuruka nedzindege avo vachienda kwavari kurapwa kweimari dzevanhu idzodzo dzinoshanda izvozvezvo tozviziva mumateksi aya tinobatirwa aya nemajuti nei nei zvese zviri kuitika vachitora mari idzodzo zvinovotevera futi neasara muhomwe
uyo wamunoti kazembe kazembe uyo handisi kuona sekuti zvaari kutaura zvine musoro nekuda kwokuti vakuda kumhanya mhanya kuda kutsvaga kunzi mupurisa akazoshudhwa kubattlefield and other stuff but masoja akauraya vanhu muHarare vanhu vachiratidzira kunyunyuta nezvakanga zvabuda musarudzo. Hapana kana one soja watakaona akabatwa kana akasungwa. Nhasi zvakunzi ndamupurisa weZANU PF akutitsvagwa manjunzi azouraya nani mashurugwe ndikudidi. Vakagadzirisa zvinhu zvavo vaite house yavo in order mafesani.
Makadiko apo pastudio 7 ndikumbira munhorese vehama dzangu ndichangana mama vangu anonzi mama Mairi Vai ndoenda zvangu zvanzi yangu inonzi Netsai naBridget ndisiti makadiko kuZimbabwe muno kumuzanza tiri nani.
Kwazuwai watereri vose West Studio 7 tinoti hepi nyuye kwamuri mose nemewa tefenyuri wamasaisai epa Studio 7 tinokukwazisai tichiti hepi hepi nyuye. Zita rangu ndonzi Sebastian Ugaranya ndoda kukwazisa muri yose kwakugaranya nevose vanondiziva pamuri yeZimbabwe apo kwakadi paZimbabwe hepi nyuye.
Makadiko Studio 7 nokutendai nenews dzamunotipa nokutendai zvikuru wana ZTV nana ZBC watinawo maradio apati kuti tivhure manje unongova kungoramba uchingoridza tsamwa chitichiti nekutoboikana saka hatiyazivi takapisira kuti zviteerera rini. I think pane kana about 6 months chaichaidza hatiyazivi takapisira kuteerera rini. Saka nokutenda imene kuti panyuzi wamunoti kwamunoita kuti panyuzi wamunoita tichifara zvakare nokupinda mugore kudzvara taite kungofarawo kungoti Mwari vanenge vationa nyasha dzekuti tawana tapinda mune rimwe gore tichibva mune rimwe gore chete asi hakusi kufara kuti tatopedza maproblems maproblems achirimo munyika. Saka ndechitarisira kuti kana tapindawo mune rimwe gore iwo wanzwawo manyawo yekuti tatanga urimwe gore vachiitawo zvinhu zvine musoro kuna vakuru vedawa zvakaoma munyika zvino tinongoda sorodai ngo 2020 achinjawo
ndozokurwadziwa maningi neZANU PF rini kwaiti agadzire marodhi marodhi Joshua Sako uyu kwaiti agadzire marodhi kwai kwenu kuchipinge ini ndiri kuchipingini ndokwendiri kuchipinga uno ndokwendiri marodhi amakagadzira ngeekure ini ohambire mudenga kani ndiri kuno kuchipinge inini hausi ndiri kushamisika kuzopa Studio 7 mwiri kwaiti agadzire marodhi nemabhiriji bhiriji ravakagadzira kuiseoni yekuise mamupuwo pashi kwakuoni kwakuite simavhuma musoro kuti mvura inguva inokukura futi hapashani hapana semende hapana chii ndozvese kwaiti agadzira.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inongokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva muna zvita varwi veIslamic State vari kuwedzera kurwisa kwavanoita munzvimbo dzakawanda pamwe chete nokurwisa mauto anobatsirwa nemauto eAmerica. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakarwisa mauto eSyria katatu zvine mutsindo. Mune kumwe kurwisa kwemauto eSyria kwavakaita vakauraya masoja makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi mashanu. Moto wakabaka munzvimbo inochengeterwa mhuka kana kuti zoo kumadokero kweGermany wauraya makumi matatu emhuka dzinosanganisira makudo, tsoko, zviremwaremwa neshiri. Mapurisa vanofungira kuti vanhu vakange vachipemberera kusvika kwegoredzva vakakanganisa kukanda mudenga zvavaipemberera nazvo zvikabva zvatangidza moto uyu. DJ Spice avo vanozivikanwa zvikuru nekubatsira vamwe vaimbi vakaita sa Shinso Man na Lady Squander nekubatsira kutengesa nziyo dzavo nekuva chipanga mazano vabura damba refu ravo rinonzi Uripa Wanted vakabatana nemumwe muimbi Venomous. Ngati nzwei hurukuro yaita DJ Spice na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndaka kufunga kuchaya chinzinyowani. So, nakaona tifekungo riza chete pasina kumbo tikisa o asibude. Wanaonga kuto tumbode otimumbo executive producer a song. Dasa nakafungo ti.
DJ Spice, Spice
it up. Tiri kuona kuti makatsikisa kambo aka nemumwe mukomana anonzi Venomous.
Venomous. Hey ya DJ Spice, Terras.
Ndiana anonzi Venomous.
Venomous umwe muimbi weku HK. Inova ghetto rimaharare anemba reggae dance.
Sei makafunga kupa kambo akastare kuti uri pa wanted.
Kambo kanonzi uri kwezi nekuti chaita ronzi uri pa wanted imari.
Ova we ku London kana ku America, asipani nokubata ndo kureketa.
Munongoziva kuti se muno muZimbabwe tikutsvaga mari. Saka taingo try to express kuti level that you can narrow my raganyanis at the site that Uripa wanted.
Ligaku, butter, don't go quick or rough. Don't go down with it, Kafu.
Kargo Tambu was say, come back.
Ah, come back, Tambu's Aganaka, so good team. Drugona 70% they won or Kafaria.
Tichi tarisawo matambudziko ari kusanganawo nevamwe vaimbi imo muZimbabwe zvakafanana nenyaya yePiracy. Hazvisi kukanganisaiwo here mubasa renyu?
Piracy inotikanganisa semunhu wese bad. Senini ikutondibatsira because like hanyanyi kuzikanwa pazvinhu zvekuexecutive producer nekuimba. Asi saka ndingachitondipushira maworks as a piracy. Saka for now. Yeah, I don't need battery.
Money, may I look for? Money, let me search for.
Mune ma kore mchishanda ne vamwe vaimbi vakasiyana siyana. Mukatuzo kuti munoshanda nawo sei uye ndianani?
Ndinoshanda professionally ndakatanga 2015. Ndikashanda ne vaimbi vakasiyana siyana. Vakasanganisira Sniper, Freeman, Gatesman, Lady Squander, Shinto Man. Nyamwe wakasiyana siyana. Vaimbi awa ndinenge ndichivaridzira kumashows. Dzimwe nguva ndinenge ndichivastrategizira nekuvapa advice pa maprojects avanenge vachiitira nekuvaformuletera matactics ekushandisa pavanenge vachida kubudisa zvinhu zvavo.
DJ Spice vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mamwe masangano ezvemakereke anoti ari kubatana nemasangano evanhu mukuedza kuwisa nhaurirano munyika muna 2020. Mari inodiwa kuraramisa mhuri pamwedzi inonzi yakakwira mumwedzi wambudzi gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.